Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on December 11th, 2017. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's performance within 100 days.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter-wave frequency and on the 6065 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk, and this evening we are talking about President Emmerson Mnangagwa's government and its short-term targets.
According to the state-controlled Sunday Mail, President Mnangagwa and his cabinet are working hard to address many issues affecting Zimbabweans. They include tackling cash shortages, revamping many sectors of the economy, and improving relations with several countries, including the West, which imposed targeted sanctions on former President Robert Gabriel Mugabe and his inner circle.
Indications are that cabinet ministers have abandoned annual vacations in order to identify three target-driven economic projects with a 100-day turnaround period.
Will they deliver within the prescribed time frame laid out by President Mnangagwa, or this is simply politicking in the run-up to crucial elections set for next year?
Yibambe zulukandaba lingalitshona njani lapho likhona khona ngapho ke endaweni esijeneyo lo ke ngokhiphi stube okhulumayo. Ye lamhlanje ke sikhuluma ngamalanga ayi 100 kume ngithi alikhulu sikhangele sihlolisisa ukuthi kambe uMongameli Emmerson Mnangagwa lo hulumende wakhe bazokwenzelani abantu beZimbabwe. Sizwile sibili ukuthi uMnangagwa ubesebenza ngempela viki. So ubesebenza katalala singazi ukuthi uzaholiswa mbani kodwa kade chayi umsebenzi. Kuzobuya ke lamalunga edale leparlamente lawo kade esebenza sibili. So ke basebenza nje balalokho kuthiwa ngama targets okumele bayenze ukwenzela ukuthi basebenzele abantu beZimbabwe. So asikwazi ukuthi bazayenelisa ukuthi bayenzele uZulu akufunayo kumbe yize nje. Singazi khona ukuthi kungaphumelela yini. Jonga ubona nje.
Gibbs vakuru vakati muromo hauzarirwe nerwizi hanzi shoko harivhikwi vanogona kutaura kuti ndo zvavari kuronga kuita mukati memazuva iwayo ari zana kana kuti 100 asi mubvunzo mukuru ndewekuti panobuda here michero nokuti tinonzwa kuti vamunangagwa nechikwara chavo vakavimbisa kuti mazuva zana regai timboona kuti pane zvatingaburitsa here michero vazhinji vari kuti zvinogona kuita asi vamwe vari kuti zvinogona kusaita nokuti vamwe vemakurukota varimo muhurumende imomo vagara vari muministri kana mapazi havari iwayo zvekuti kuti tinzwe kuti vati hatiende kuChristmas kana kuenda kuzororo gore rino nokuti tida kuita target iyoyo zvinhu zvinoshamisa nokuti zvinhu zvavagara vachiita vachikundikana dzimwe nguva saka aiwa isati gone hedu kuvati vanoita here kana kuti kwete Gibbs asi ngatitarisirei kuti vanoita.
Yeah, we are lucky that we've got an in-studio guest, and that is Praxedis Jeremiah. She's one of our colleagues here at Studio 7. She has just been to Zimbabwe, and we are told that there are new tarred roads. There is almost everything that is new built within the last 2 weeks. So I don't know about such kind of things. So anyway, what was your impression when you got to Zimbabwe this time around?
Good evening, Zimbabwe. I'm glad to be back, and I'm glad that I got the opportunity to be able to visit Zimbabwe, my homeland. Yeah, I was a bit disappointed because what you're talking about, the roads are only beautiful when you come out of the airport to up to Coca-Cola, Cranbourne, and then after that, it's okay. And then when you go to the townships, There are so many potholes.
Mm-hmm.
When you go to the city center, First Street, I was disappointed. It's not as I left it 14 years ago. Mm-hmm. Of course, I was disappointed. And I also missed the Greaterman's store, department store. Mm-hmm. It's no longer there. There's pick and pay.
Pick and pay.
Mm-hmm. Mm-hmm. But it's well stocked, and you would think that you are in South Africa if you go into the shop. Besides that, barbers, mm-hmm. I was disappointed. It's so dirty, it's not well maintained, and some buildings are not well maintained, but they still stand mm-hmm. since they were built by brick and mortar and stones. The roads that you are talking about, I never saw those ones.
Well, is it because of too much traffic, or is they are neglected?
I think to a certain extent, mm-hmm. to a large extent, actually, it's negligence.
Mm-hmm.
Because the rainy season is just started. So mm-hmm. we cannot say it's due to rains.
Mm-hmm.
or the weather or anything else,
mm-hmm.
I think is just negligence.
Totarisa PJ, tarisuriye vanhu veZimbabwe kuti mukati memazuva zana, mapazi ehurumende anotarisirwa kunga aitawo chimwe chinhu chinoratidza muchero. Unofunga zvinobudirira here nemazuva mashoma apinda hurumende nemazuva mashoma awagara kuZimbabwe uchiona zviri kuitika?
Pane mukana wakati pakati pe makumi mashanu vamzana 50% yekuti zvinogona kubudirira pakuitawo 50% yekuti zvinotadza kubudirira nekuti chinenge chido chinenge chiripo uye vamunangagwa ndakaona kuti vanoshanda zveshuwa nekuti panotova neimwe story yandakaona ndiri kuZimbabwe kuti matangiro avanoita basa vanotanga na 8 o'clock. Zvekuti civil servants mazhinji vange vachitouya kumabasa nguva dzekuma 10, dzekuma 9. Vanavo vakutoonekwa vachiuya kubasa kusend kuma 7 chaiko.
Mm-hmm.
Saka kushanda chaiko, munhu weuya anoshanda uye anotungamirira vashandi vake.
Yeah, nga sasikangela ke PJ, imali niyakwazi ukuthi lamabhondi nosikhonapho. So imali leyo iyasebenza yini kuba isebenza uba ibamba sibili wabona ukuthi nxa umnanga kuyafaka enye kuthiwani khonapho?
Imali yamabhondi nosi ngiyibonile mpela kodwa uzananzelela ukuthi abantu abaningi ngabayithakazeleli ibhondi noti bathakazelela i-US dollar ngokwalo. Lalapho ngayathenga uzafumana ukuthi intshintshi abakunika yona bakunika ngebond note. Usubabuza ukuthi but mina phela ngilinike idola le-US kungani ke linganike bathi vele asilayo ayitholakali i-US dollar itholakala ama-bond notes kuphela.
So abakhuluma ngokufaka iZimbabwe dollar kumbe?
Hayi, abakakhulumi ngikhona khona ngale anzange ngizwe inkulumo yokuthi kuzalethwa enye imali ngaphandle kwe-point note okwamanje.
Yes, ukubamba umlomo khonapho. I think you are hearing what Prosperity Jeremiah is saying. So basically she actually touched the point note maybe for the first, second time, third time.
We're not sure.
For the first time, yes.
I did hold in my hand a bond note.
So I'm told then that we are joined by our second guest, and that is Mr. Lakson Zembe. Mr. Lakson Zembe is an economist based in Zimbabwe. Mr. Zembe, good evening and welcome to the program. Are you there, Mr. Zembe?
Yes, I'm there. Good evening.
Thank you for joining us.
Thank you.
Hey, vaZembe, toku gamchirai pachirongwa.
Tinotenda tinomu chingamidzaiwo zvakare.
Ndizvozvo. Nyaya tiri kukurukura ndiyo yetarisiro yekuti mukati memazuva zana chikwata chava munangagwa chinenge chichitarisirwa kuti chiratidze kutaiwa. Chine zvachiri kuziva zvachiri kuita chichiburitsawo michero mapazi akasiyana siyana. Chinonzwa mamwe makurukota atoimbisa kuti haasi kuenda kuzororo rekisimusi zvichidanere nyuye zvakare kuti vanga vachizaisa zviga zvavakazvitemera kana zvavakatemerwa navamunangagwa. Munoonawo sei danho iroro? Munoona richibudirira here?
Idanho rakanaka zvikurusa rekuti vanhu vane shungu vanozvipira kuti vaite basa, vazadzikise zvinongwa zviripo zvakatarwa nezvinangwa zvoda kuti zvinge zvichizadziswa pamazuva mazana anoteerera. Tinoda kuti chiongororwe zvakare ndechekuti muZimbabwe medu nenyaya yemashandiro evanhu nezvavanoita panga paane zvinhu zvisingafambi zvakanaka kana kuti zvisina kumira zvakanaka. Apa ndiri kureva kuti umwe mushandi anenge ari mushandi kuhurumende ane rakazara muhurumende raanofanira kunge achienda achisvika kubasa na8 pamwe achipedza na5 kana kuti na8 o'clock usiku kuti zvinyatse kufamba zvakanaka. Iyeye mushandi iyeye ane purazi zvakare yaakapiwa yaari kunzi arime kurima ipoibasa guru rinoda kuti munhu anga aripo nguva yose. Ende tinoonawo zvihangu zvakare kuti vamwe vacho zvakare vari kumakambani zvakare vane mafektori, vamwe vane migodhi. Ndo dambudziko riripo retinaro mumamiriro aita zvino muZimbabwe. Munhu iye munhu wani iyeye ndiye ari kuda kuti aite basa zvakanaka muhurumende maaine basa achibhadharwa sarari yake yakazara. Munda tiri kumuti aitewo zvakare arime agaone kuti zvafamba zvakanaka kumamigodhi kwainako futi munhu iyeye tida kuona kuti aite zvashanda zvakadaro. Munhu umwe chete iyeye hazvikwanisiki izvozvo nekuti anogona kungowa panzvimbo imwe panguva imwe chete. Ndo rimwe dambudziko ratava naro tinoda kuti tigadzirise, tinokurudzira vatungamiriri kuti vagadzirise ipapo kuti tida kuti anenge achida zvokushanda opiwa basa rekushanda oita zvobhadharwa zvakanaka. Vari kuda kuita zvekurima kuita samapurazi kaa mapurazi asi vobva vaziva kuti vaasana mapurazi ndo rava basa ravo zvizere wavanomukira na6 mupurazi munomukwa na5 munomukwa na4 o'clock mupurazi vachipinda mumunda vachishanda. Vanoda kuenda kumakambani kumafektori voenda ikoko, vanoda kuenda kumigodhi voenda ikoko kuitira kuti vanhu vanyatse kushanda zvakanaka. Pari zvino izvi zvekuti munhu umwe chete anomhanyauko abva uku pamwe saka nomuchizoona zvambotaurwa pakunzi vamwe vanozosvika mumahofisi nenguva dzaana10 kuti ambomhanya kumunda kwacho zvangobatwa zvasiyiwa uku anoda kumhanya kumuhofisi kuti anosvika anzi asvika kubasa amakisa rejista. Ndo rimwe dambudziko ratanaro iroro rinoda kuti rigadziriswe kuti zvinhu zvedu zvinyatse kufamba zvakanaka. Zvangofanana nezvokuti zvakare tikatarisa zvakaita munyaya dzezveutano tinoona kuti dhokota paanezvia zvakare ane yetinoti laboratoria inoongorora maropa edu nezvimwe zvipi kuti zvakamira sei.
Ndingokubatai muromo vazembe, ndokubatai muromo zvishoma. Tine muteereri apinda muchirongwa, dzimwe nguva anogona kunge achibva atokanda mubvunzo kwamuri kana kuna Praxidus Jeremiah. Rambai hanyu muripo mozoenderera mberi. Tina vagumbo vari parunhare vari kuZimbabwe. Makadi vagumbo? Aiwa, tiri wapenyu, chirongwa ndechenyu, tipeiwo zvamunofunga nenyaya yatiri kukurukurai.
Ndinoona kuti hurumende iripo panguva ino yakapira kushanda simba nekuti mukatarisa izvi mutumbuvenyika mazuva ano noona 7 o'clock chaizvo vanenge vakuti vamuri nechoaatomiraurazia kutiko vari kushanda zvine simba zvaangazvingaitiki pamwe gore apfuura. Mukatarisa futi zvemuhurumende yedu iripo
Kandemiri
Mr. Juma Kanemiri. Mkatasa unumende ya kaiswa yuko shuna. Mkatasa mbeyu sasa atipo. Wanu wangu haripo, wanu shanda. Look at the local government, Minister Comrade July Moyo. Wakarawa chishanda, rasimba pa unumende, pa mpina, da. Kwa unumende, wakata proof, wapanga kuleba.
Pamwe munanga ine musoro wake wa gumbo kuti aigona kuchengetedza mari yake achivaka mansion.
Ya mansion mungai vaka mansion ye 1 million. Ne wone utambira mari wongoona basi. Eh, dzichonga mari kadere dzichokwadi.
Eh,
1 million unenge waiwana ku.
Tina Praxidis.
1 million unenge waiwana ku.
Vagumbo tina Praxidis Jeremiah anga ari ku Zimbabwe. Tina Praxidis Jeremiah na wa Zembe wa riparu nare mune zvamunga wa taudzere tisa wataoneka na nemi.
Wari kuno ku Zimbabwe.
Praxidis Jeremiah anga ari ku Zimbabwe ikoko akadzoka kuno asi wa Zembe wa riku Zimbabwe. Asi kana musina yanyu zvekuva bvunza kana kutaura pane zvava kutsinira pane zvava taura toonekana kana zvedu wa gumbo topa wamwe mukana. Toti maita basi. Ndiye
akunzwa zvakanaka zvanga itaura nangu zvikira nyacho yapakati.
Eh eh. Aiwa, hapana chakaipa, hapana chakaipa, ndinotenda zvikuru, tichakupa imwe mukana vagumbo.
Yeah,
thank you so much. Mr. Gumbo is saying that this team that was assembled by President Emmerson Mnangagwa is a working team. He says from the minister, is what PJ was saying, that the minister is in the office as early as 7 a.m., mm-hmm. And the same applies to his team. And he singled out Minister July Moyo, who is the Minister of Local Government, mm-hmm. whom he says is a non-workaholic. So he says this team is going to deliver, and that's what he thinks.
Okay. If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's government's performance within 100 days. Now, if you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. Don't forget to follow us on Facebook, VOA Studio 7, VOA Ndebele, and VOA Shona. I think we've got some couple of people that are following us. If you can open there, we're going to read some messages. But basically what Chonga, Mr. Mnangagwa is aiming at are serious issues here. So we are talking about what he calls the three target-driven economic project proposal that each minister has to come out with. And they've been given roughly about a few days to actually do it. So maybe some of them are sleeping in the offices, trying to deliver. We don't know that. So then when it comes to Superman Dwanzira, he has got an outline of exactly what he wants the government to do. And one of those things is money, mobile money transactions.
Transfers, yeah.
So he says he's going to work on that, definitely. Then the Minister of Mines wants to reopen mines, create jobs, and all those kind of things. So then the Minister of Roads is looking at the Bait Bridge, Harare Chirundu Highway Project. Mm-hmm. This is the project that was being driven by the president. So then when it comes to cash shortages, I think Patrick Chinomasa was very clear about this thing. He said cash shortages are not going to be addressed overnight. Mm-hmm. So let's talk to PJ here about, you know, some of these things that you actually witnessed, you actually saw in Zimbabwe. In terms of job creation or job shortages, what are people saying?
Before I answer that, Gibbs, I just want to respond to the plastic and mobile money.
Mm-hmm.
People have mixed feelings about this because there are so many charges connected with the plastic money and mobile money.
Mm-hmm.
So if Mr. Mandiwanzira could come up with rules and regulations that could benefit the users of plastic money and mobile money, that would help quite a lot because the cash shortage is still going on right now.
Mm-hmm.
You cannot find any bank that is giving people more than $100 per day. So the cash shortage still continues.
Nansa skangela ke kodwa PJ lapha umnumzana china masepala wathi ama money transactions akanya asikansile kakhulu so nxa sekuqathanisa le minyaka so abantu bakusebenzisa yini kumbe abakusebenzisi
babanjwa ngamandla ukuthi basebenzise i-mobile mobile money transactions lama le plastic money ukusebenzisa ama card but lokho ebekhala ngokuthi indleko ezikhona imithelo ekhona ekusebenziseni i-plastic money le mobile money inkulu kakhulu ngabe bayehliselwa indleko yangkhona ikanti ke lama labezitolo labani bani labo bakhala ngokuthi indleko yena leyo ikhona la kibo ikho ke ukuze ihambe indleko yena leyo kumele uhulumende angenele
aha
yeah
so angena kona bachoka
ah maybe we can go back to Mr. Zembe. Mr. Yeah. Zembe, ndakuba taimuromu paya mchende ramberi, but ndrogo na uzakwa kamuri ndichikanda mvunzo. Itinonzgo wazili kutawuruwa nema kurukota ishi kutuwa anu da kuita, kana shawano tarisiru wa kuita. Vamwevane zhiviri shtatu, shawaru kuimbisa. Jimuwa zacho asisi zinzu ndamari ili shukuti wanga wachikwansa uzu shiita. Ya tinga ati capital.
Ndizo zocha izu. Zosezu da kuita. Zine damari. Nekuti pane wanhu vanoda kubhadharwa pane zviro zvinoda kutengwa pane zviro zvinoda kuti zvigadziriswe mari haimi pamiti inotoshandirwa mune kushanda kwedu zvetinogadzira tichitengesa zvinoita kuti mari ivepo ndechekutanga chechipiri mari tinoiwana kana mari dzedu dzetinadzo nenyika yose kunana World Bank kunana IMF kune nyika dzese ikauyawo nemari dzichitibatsirawo batsirei kana ine mari tinowana mari saka nevachinamasa zvemari rakati aiwa ngatiiee kutarisira kuti tinongomuka umwe musi mari yaticheketeri yazara zviitikisa izvozvo tinotofanira kushanda nesimba ndochekutanga kugadzira zviro nekuzvitengesa munyika medu nekuzvitengesa kune dzimwe nyika chechipiri inokosha zvikurusa sezvakatagwa negurukota wachinamasa kuti tigadzirise ukama hwedu nekudyidzana kwedu kwakanaka nenyika yose mupasi rose tione ukama hwakanaka tionewamo neshamwari dzinotibatsirawo nekutipa mari nekuvhurawo mikana imwe yakawanda yekuti vanhu vemabhizinisi nevamabhengi vawane mikana yekukwereta mari kune dzimwe nyikawo mari inenge iine mutengo wakaderera unoita kuti zviro zvedu zvifambe zvakanaka saka ichokwadi kuti zvose zvimwe zvetida kuita izvi kati zvinoda mari yekuti tikwanise kuzviita tizvidhadzirise saka izvozvo zvinoitawo kuti vanhu tikavanhu netariro yavo nezvavari kukararira zvichange zvichiitwa tinge tichinzwisisa kuti iye zvino nyika yedu tine dambudziko rekuti hatina mari yakakwana yekune dzimwe nekunze mari inonyatsa kuti tikwanise kuita zvose zvetoda sakani vakaramba vachitsikidzira kuti tinoda kuti tigadzirise ukama hwedu nechekutanga chechipiri toda kuti tishande ngatishandei nesimba munhu wose umwe naumwe paari pabasa paari tishande nesimba kuti zviro zvedu zvifambe zvakanaka vanogadzira zviro tozvigadzira zvakanaka zvokwanisika kutengesekawo kune dzimwe nyika towana mari toda kuti tigadzirise.
Thank you so much. You can translate that, Mr. Chonga.
Yes,
the other people.
I asked Mr. Zembe whether all these programs does not require or do not require capital. So he's saying that's one thing that may impede these projects because people who are going to do this or who are going to work, they need to be paid. And for money to come in, we need capital injection from other countries. He mentioned other institutions like World Bank and IMF. So these are areas where the government need to maybe look at before they dish out or say what they are going to do without money. Mm-hmm. Either they have the cash or it's just going to be a pipe dream.
Yes, we've got a caller here. Kulo Baba Makaya, la pekwa ni Baba Makaya, uchona njani? Yeah, iti nimpilo la pokona?
Hayi, right. Ngapha si focalism lina kakhulu.
Yeah, akucho Baba Makaya kuti 100 days kamnumzana mnanga kwa lo hulumende wakhe. Wena ubona njani kuno kuti bathi sebelungisa lokho kutwa 3 target driven economic project proposal. So kuyasebenza kumba kusebenzi kono?
Well, angazi baba ukuthi njengokwami esikhathini esiningi ngiyabe ngikhangelele inkokelo esiyabe sizikhethile ukuthi zizasela njani neziyalandelela njani uhlelo. Kodwa ngibona ngani bangisese eli kakhulu ukuthi ngitsho ukuthi kuzaphumelela kunazophumela ukuthi uhulumende kababa umnangagwa ngiyena uhulumende ngaloyana kade esefuleka loba nje sokuthintsha ibizo. Angifuni ukukhomenta ngithi mina kuzalunga, mhlawumbe mina ngokwami ngizake ngibheke muntu kuzayenzakala njani.
Wena bufisa ukuthi benzeni kumalanga lawa likhulu 100 days alandelayo?
Ngabe kuya ngani, ngabe kuyalungisiswa imithetho kuqala ethize elingela ukuthi ubani lobani akhululeke ufuna ukusebenza? Bokodwa izinto zisesaba lokuzenza ukuthi kuzawuthi usuphandile kufike kudilizwe kumbe kudonselwe emuva. So imithetho enjalo bengikhanya ukuthi mhlawumbe baqale bayilungisise icace, siyibone ukuthi sicacile.
Aha, sibongele kakhulu mnumzana Makhaya. Yeah, so Junga, what Mr. Makhaya is saying is that it's too early for people to make conclusions right now about what the government is going to do in 100 days. And he further said that he wishes that certain laws should be transformed so that people are free to do anything, people are free to invest, and all those kind of things. So I think the risk factor in Zimbabwe is a little bit high. So maybe we're going to ask Mr. Zembe about how best that can be addressed.
Okay, yeah. But before we go to Mr. Zembe, we have Mr. Sithole, who is in Zimbabwe. He's our caller. Vasithole Magadi. Oh, we have lost him. So you can.
Yes. Yeah, so, Mr. Zembe, just briefly.
Hans Varipo Vasithole. Hey, Vasithole, tine urombo tata pesana. Hanzi tapesa na mimba raundi. Aiwa Amerika iri nani? Amene imikuri sei ikoko.
Unova vana kisa saizi.
Tipe iwo pfungwa dzenyu pamusoro pehurukuru yatinai.
Ini ndinoona sokunge vatikambopa hurumende iyi mukana timboona zvayakatipromisa kuti tafamba sei ndiri nani kwakufunumidzikuda vakoniwa ndinongonzwa hangu chinzi vadai masoja abviswa murori marumushandira vadzokera mumabharaka asika katarisa kuti ona voitwa nemapurisa ini ndiri kutegutukai ndaiona pa pane rodinata kuvesheni kwedu pane vanozipanjani ndoma vaigarira ipapo patima vanhu vaingodarika vemushikatika ndoda vasina muraisei vasingodarika nepatina muraisei kuti tinofuzaita basa rei kataita zvishaiwa basa reodzerei nokuma vanhu vanofanirwa kuchinda varingodarika vachinzi bhadharai ma$10 kana vanzi bhadharai ma$10 vobva vanzi vanyorerwa tiketi dzimwe zvivana kamboiverenga tiketi vachoaona kuti hadiverengeki chichai chinenge chichaina here chandakanyorerwa pamatiketi racho kuti kuti tirudziva ichishayiwa nokuti aisinganyoreke kuti ifaindiiwa aripo achimbokondrora mapota zvina kuti masoja akadzokera ka mabharaki mapota akasara ariyeta
asi Vasithole, tiri kunzwa mashoko ekunzi mauto acho ari kushungurudzawo vanhu, imi muri kusanganawo nazvo here?
Kushungurudza vanhu ndinoona sokuti munyika medu kamuna vanhu vanodzamusoro zvokuti vanozopesera dzimwe nguva vawanzira masoja acho, masoja votsamwawo vovarovaka nokuti vanenge vatsamwawo vanhu vozvo sokuti ini ndofamba kandopatrola munyika. Saka ndinoona mumaredbloko avo ka hapana zvakawanda zvatombo vanongobuda chipupa asi vapurisa vaitoka vachifamba vava nemota yako unofanira kutofamba uine mari yekutoziva kuti ndeye mapurisa asi zvino zvinogona kuboda to boda usina kana sinda vamukubvisa. Saka hazvisi nani here izvozvozvo nokuti nyange tikamabvisa ndikabvisa mapurisa ka tinototanga kutoshungurudzwa kuvesvo kudarika zvatingafunze tiri kushungurudzwa nemasoja acho.
Ah, thank you so much. Asi ndakanzwawo mumwe andakambotaura naye kukwekwe kwashitara kuti hanzi takaenda kunomhangara nyaya yedu kumapurisa zvikanzi endai mumhangara kumasoja.
Inyaya yekuti mapurisa adura vari kuona kuti havasisina simba simbaratohwa nemasoja, saka vakudaro nekuti vaitozva kuti havachisina chavachawana futi vaiti ukasvika kukembi kwavo vaiwana ukaota nyaya yekuzinda unobata kana kuti kufungidzirani ivo vari kukembi, kureva kuti vazhinji vacho vaiona kuti papolisi steshoni vaigona kuwana paine mapurisa kana 3 vazhinji vese vari kurodhi. Kasi kuti ukadiki but waigona kuwana maredbl anosvika kana 5 but marodhi zvese zvinobuda mutaoni waiona paine maredblok, kutoti maredblok acho ndeika waizivaiwana kuti vanhu vaitarika ipapo ka vaingobhadhira mari vachingoenda vasina malicensi ezvezi vanhu vaingodraivha vasina malicensi ipapo vaingodraivha vasina
ipapo ndopa ipapo akudraivha vanhu vasina malicensi apo.
Saka zvakangofanana endeitavo unotoekuti zvezva zvichadyiri mari vanhu vanoda kuti malicensi but vasina torevhu mari pane mari dzavaitorewa ende mashireta vainyorevha aaa zvaanombotaura kuti ifaindi aa kunzi faindi faindi yei hapana chainyorwa ipapo paingonyorwa chikezevu.
Aiwa maita basa vasitole, thank you so much.
Ndinokutenda hangu, ndafara kupinda kwerongwa hangu.
Ndizvozvo. Ndofunga pijani zvaaroda kutaura.
Oh, maybe first to translate.
Yeah, do not translate, but pijani ngaaroda kutaura something.
Chimbo translate ndo ndozo.
No, he was just saying that he supports the presence of the army. He says it has helped to rein in the police because he alleges that the police were being corrupt and people were being, I mean, were made to pay bribes for them to pass through roadblocks. And he said at most areas where he lives, you would find only one police officer at a police station. The rest are on the road looking for money.
That was different. Yeah. So before we go to, PJ, kumblani, akungena ehlelweni. Baba kumbula yeah kunjani kumbulani
hayi ngasinjani
nyaphili
nabalale tapo nayana abasakazi bakho nabo lapha
hayi siphile kakhulu. So wena ubona ngizana umnanga kwa uza kwenzani nge 100 days baba?
Eh mina bengicabanga ukuthi simnikeze ichance nyana yabona hey dakiwe ipolitiki siphethwe idiarrhea yepolitiki politiki yebuleni mgwaco ubulele konke yengene kudleni iyo yenza yonke into lapho. Kodwa bengingasifisa ukuthi abantu bamnikeze ichansi sihambisane sonke sieke into zepolitiki sizame ukuthi siphakamise umnotho. Maye ngakwazi yena kuphela ukuthi astabilize umnotho. I think njengabontanga singabona ukuthi nathi singaphuma kanjani emnotheni ostable. Yiyona inkinga esinayo kakhulu indaba yomnotho.
Kodwa ke nxasa ukhangele sibili 100 days zangkhona ungazani zilutshwane ukuthi
angazipressure kakhulu lapho. Uthe 100 days ngicabanga ukuthi izomfaka under pressure yona. Kodwa njengendoda enesifiso nathi njengabantu sicabanga kufanele ukuthi sivele simgqeke nje. Kufanele simnikeze isandla simbone njengendoda enesifiso. Siyabona naye ukuthi ufuna ukusebenza ngokuyimisela.
Ye manje nxa sukangela kukhumbulani into ezinhlanu sibilo ongazifisa. 1 yiloku, 2 yiloku, akutshela uZulu kwini okufisayo?
Okwakuqala nje ukuthi avuselele umnotho. Cabanga ukuthi mangavuselele umnotho njengabontanga sizozama nathi ukuthi sibe senza ama-small businesses sizame ukuthi sibone ukuthi sesiphuma kanjani then kuzoba le creation of employment ma abantu bekwazi ukuthi bazisebenze bona bayenze lokho ongabaphilisa elizweni. Yona into yakuqala engicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi umnotho stabilize simame umnotho then abantu bazobona ukuthi bazophuma kanjani.
Boni-ke hhayi sibone ngazani khonapho wena uchayeza umnotho silethe bengxenye angakulungise kumbe engakwenza
kakhulu nani libe selistep down lapho sinikeza abasakazi abasha sizwe ukuthi bathi
hayi siyakuzwa sibonge kakhulu kumlali wathi kusasa Thank you, Baba. Yeah, thank you so much. That is Kumbulani. You know, when Kumbulani comes here, he lights up the whole kind of thing, you know, every time. So he says, give Mr. Mnangagwa a chance. Mm-hmm. You know, he's very adamant about that. And he says, at times, this political, I won't mention, you know, kind of thing. So he doesn't like that at all. But the primary thing, according to him, Mnangagwa must revive the economy. When he does that, he says there are ripple effects. There will be creation of employment. There will be all kind of good things in Zimbabwe. So he says, okay, give me a chance to actually do that. Maybe we can go to PJ now.
Yeah, that's okay. She was raising her hand. She reminded me of my days in school.
Yes.
I just wanted to mention that I want to add on what Mr. Magaya was saying. A lot of people that I talked to, we're saying the first port of entry that Mr. Mnangagwa should have done was to align the laws of the country with the constitution, which is no longer a new constitution at all, because it has taken them so many years as ZANU-PF government to align the laws of the country so that people can have freedom of speech, freedom of doing everything, without being scared or being afraid. Ndozva ndinachida kutaura kuti ndinachida kutsinhira pane mazwi ataurwa naMagaya kuti izvo chinhu chekutanga chaicho chanyika chichifanirwa kuitwa navaMnangagwa, President Mnangagwa, ndechekugadzirisa mitemo yenyika kuitira kuti mitemo yenyika iyoyo ndiyo yozogadzirisa zveupfumi nezvimwe zvakadaro kuti inge ichiita in line ichiringana nebumbiro remutemo. Vakangoita isaizvozvo, zvimwe zvese pamwe zvinobva zvazongo
the fallen place.
Mbemfuno kuzezela khona lapo kukhulunywa umnumzana Magaya lapo kutenana imithetho yethu yiko lapha kumele aqalisele khona ngoba imithetho yiye emigoqo ezintweni eziningi. Angavela aluguqule imithetho ekhona ukuze ihambelane lesisekelo sombuso. Isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuthi kumele kwenziweni ukwenzela ukuthi ilungelo lomuntu wonke elizweni, ilungelo lokuzikhulumela imbono yabo, ilungelo lokwenza konke okufunekayo ukusungula amabhizimusi ukuze umnotho welizwe uthuthuke, kufuna konke hambe phansi kwemithetho ekhona kusisekelo sombuso welizwe.
Yeah, we just will pitch it, siyabonga kakhulu. So in terms of you know what this president is trying, you know, when you look at the three target driven economic projects plan, maybe he's targeting at things that are soft at the moment. So maybe Chipo Mkonza is going to answer some of the issues that we are trying to ask people. So what we can do, maybe let's take a caller and then go to the guest. Yeah, that is Chipo Mwenza Mukonza.
Okay. Tina mkoma Ephraim wari ku Zimbabwe. Makadi mkoma Ephraim. Siduruka imbichana kubva pa radio yenyu mkoma Ephraim. Sidurukai zvakare tiri kukunzwai ipapo pa radio. Aiwa, mani makavhara. Kana mune vamwe mumba havachanzwa zvamuri kutaura, tipeiwo maonero yenyu paurongwa hwehurumende hwekuti mukati memazuva zana vane zviga zvavakatemerana kana matarget avari kutarisirwa kuti vange vachiburitsa.
Ndaifunga kuti zviri nani kumbovapa nguva yemazuva zana achitumboona. Tinoona hangu vanhu vachingoti hai hurumende ndio hurumende yanga ingoripo. President vavapo ava azaimboita kuti vangati vopinda pachigaro vobva vabvisa vese vakanga vari muhurumende yavamugabe, nokuti vamwe vacho ndovaaiika ndovaizovazvimbisa munyika. Saka kuti vangopinda, nokuti kuda kutora vechidiki ndinonzwa vangu vamwe vachiti vakangosiya madhara, ndoda kungotora vechidiki chete, vongotora vechidiki ivo kana vakamboshanda navo vanhu ivavo, vongovarasa vese vakanga vainavo. zvinongozonetsa hazai kuzonetsa hazvese zvazvakaita kuna vamugabe vanhu kuti vakanga vorasa vanhu vavakanga vachipinda navo vavakabva navo kuondomesa vakanga vavakuvarasha saka ivo vamunangagwa dai vakapindawo votanga kurasha vose vavakanga vashanda navo zvaingozovanisa zvechimberi saka ngati zviri nani timbovapa nguva kana taonawo nguva iyoyo yadarika pasina zvaiitwa zvatinoona tozotanga hedu kutaura chete kutongoti vanhu vanoopozawo havashayikwi asi zviri nani ndozvokuti tichitarisa kuti kubva zvavapinda vari kumborwisa zvimwe zvakanga zvisingagoneke navamugabe zvokuti vakaridzisa maministers vari kuda kubvisa maembasi kune dzimwe nyika asina basa vari kubvisa mamwe mayuti ainzi mayuti office anga asina basa ravaita vaingohora mari mahara vakabvisa 51% saka zvinhu izvozvo ka tinoona kuti nyangwe mubhaibheri tikatarisa po akanga ari saurai uraya vanhu tikada kutarisa zvavakabata kumashure ka tingatadza kwakuva nechatinobata nekuti po akanga ari munhu aiuraya vanhu asi akazotendeuka nyangwe vaine zvavakamboitawo kumashure munhu anotendeuka ozotanga kudi kuita zvakanaka otoshanda zvinokuti vanhu vanotozoshamisira kuti ko munhu wataifungidzira kuti akashanda navanhingi vanga vari muhurumende yavanhingi inga akutoshanda vanhu saka ngatimbovapraiwa nguva tomboona kuti pamazuva 100 pazvinhu zvavaimbamisa zvinenge zvaitika hapana chini chavangachinja ne2 weeks dzavapinda idzi nokuti nyika yanga yaondo nguva zvokusvika pazero saka kusimuka kubva pazero haungangosimuki uchitanga kutomhanya ende zvavari kutanga nazvo izvo zvavatanga nazvo kugadzirisa ndozvinhu zvakakosha zvacho zvokuti vakatanga izvozvo vozoenda kunozivo vari kumbozama tisingaziviwo zviri kuti kungava kuti tivhara here basi pane zvatiri kuonawo zviri nani nokuti kana uori hwaiitwa ka ezvinezvi zvakuita vachindota kakutya vachitasekakutya mbichazvo
yes thank you so much mukoma Ephraim
saka zvinonetsa kuti titi isu tinoda kuti tivabvise toti havangagoni kuita zvizvozvo nokuti zvinhu zvavari kupononisawo pane zvishoma zvatiri kuona zvavari kuita netusi dzavo
ehema
zvakai taona sofar
aiwakuti
vanodii
maita basa zvikuru mukoma Ephraim morara zvakanaka thank you so much Gibbs Mukoma Ephraim is saying that please give time to President Mnangagwa and his team give them allow them to try in those 100 days whatever they can produce he says it was not possible for President Mnangagwa to kick out what people are terming as the old guard in his government because they are the people who were working previously in those ministries or in the government who know better than the young people who are inexperienced, who some sections of the society were calling for into the government. He also touched on the Bible. He said Paul was Saul, who was harming people. He was killing people. So he says even those who are saying the president's past is tainted, give him time, he may have changed. That's what Mkoma Ephraim is saying.
Wonderful. So now we are joined by Mrs. Chipo Nyamwena Mkonza. She's an economist based in South Africa. Nyamwena Mkonza, good evening.
Good evening. How are you, sir?
We are fine. And you?
I'm good, sir.
Now, tell us, there's this so-called three target-driven economic projects plan that is being done by the government of Mr. Emmerson Mnangagwa. What is it all about? You know, some of these project proposals and whatever is always NGO oriented. So is this going to be tangible or we are just hearing some kind of, you know, some kind of what air, you know?
Thank you for this opportunity. The three target driven project that Mr. Emmerson Mnangagwa is promising that he has laid out is a project that is aimed to revive the economy, that is aimed to build the economy of Zimbabwe. From the project, we get a sense that Mr. Emmerson Mnangagwa, he understood the situation or what was bad in Zimbabwe. Mm-hmm. So they're trying to provide a solution so that they can revive. One of the things is we've been experiencing cash shortages, we don't have a currency of our own, mm-hmm. we don't have employment, we want to create jobs. So he knows, he comes in as a person who understood what has been happening, and they are trying to provide solutions. And we can say the targets, they are good. They provide a beam of light, say something is up, can happen if it is implemented. Mm-hmm. But the challenge that we've always had in the past is we have good projects, we have good policies, we have good plans, but most of them, they end up gathering dust in the shelves. The implementation is the problem. More so considering the people that are around the president, the people that are around the president, they don't inspire confidence to us as citizens of Zimbabwe, to the investors outside. So it's good that they've provided a target plan. We take a cautious approach to see whether it's going to be implemented, because these old guys that have been there, they don't inspire confidence. So we are saying, what is it that is new that they are going to do? Yes, the plan is there, but the system has not changed. We wanted a new system that is going to come up with a plan and then they implement it. So for me, I take a cautious approach. I say wait and see attitude, a wait and see approach as citizens that are taking, or also investors that are also taking, to see what is he going to do. Are they going to implement it? Are we going to see anything in the next 100 days, in the next 3 months in office, in the next 6 months in office? So it's a wait and see attitude that we have.
Thank you so much, and stay on the line. Lapha khuluma ngakho ke Jonga, uthi ke kumele abantu bebone bebukele ukuthi kwenzakalani. Uthi kuyazi ukuthi imali ayikho eZimbabwe. Njalo nxa sekhangile uthi abantu phela bayabhala, bebhala sibili kube mnandi emaphepheni lapha ukuthi iproject proposal yami inje inje, bakuthengisela ijodo even elibolileyo. Lakhumbula zimasethi. Okay, lokhu kumnandi okubi xa ukubala ikutsho kwakhe. So kuze ubuye ukuthi i-implementation manje ukuthi isebenza phela PJ, isebenza phela Jonga. Cha, akuphumi lutho. So uthi abantu abaningi abo kuhulumende badala kakhulu, sebehlale kakhulu uhulumende lokho bekhona. So akaboni ukuthi ungaphumani phakathi khonapho. So uthi manje okutsha kuyini? System lokho ikhona phela.
Hayi ba, ndirofunga ukuthi dzimwe nguwa vakuri vavo vanogona kuzotuma vadiki kuti vaite basa.
Yayinxa ungezakala kodwa kulashu. So uthi sibaleke ku Facebook lapho uthi abantu bathini. Uloduma Sibanda uthi roads were last maintained during Ian Smith's time. Uzobuya ke omunye obhalileyo nguJustin Ngwenya uthi njani mthwakazi omuhle, ngilibukele live ngiseBotswana. Uzobuya ke lo Ruben Ngwenya usekhulumisa umza wakhe lapho uRuben Dlovu khulumisa uNgwenya uthi utshona njani. Kuzobuya labanye ke abathize ababhalayo, sibone wona ulobani khona abange bebhala
ezindinemthereri ndiyari parunare.
So abanye babuza ukuthi kati lapha sokuhamba njani. So uthi sibatshela abantu ukuthi lapha sikhuluma ngesiNdebele, ngesiShona, langesikhiwa. So bebebuza ukuthi kati sokungena isiShona lokunye lesikhiwa kuhamba njani. So kumele bebe wakwazi khonokho.
Regati mbonzo wako na mthereri anzi pana anonzi Mkoma Mafu makadi.
Nani Mkoma Jonga Mutisizi?
Ndiri mpenyu ndagona here kudaidza zita here?
Manya togone zvezvi ndiri pagoko apa.
Pagoko nembudziya, gokwe kana, gokwe dzakawanda gokwe kaidzi.
Gokwe sauti nemangwe.
Une mangwe.
Ya, ndino ndoda kutaura pataura namukoma Ephraim apo. Vataura chezvezvi kuti vakomana ngati vapei nguva tione kuti vanokundikana pari pasi. Asi ndinotipoka nenavo panyaya yekuti hanzi vangodzorera vakuru kuti zuva ravanhu vagara vachizvazviita ngapapindove ekiti pane ramangwana ratotarisira kuti ringe rinoita pfungu dzenyika, nokuti atikatarisa ava vakuru ava vane nguva zvishuwa 37 years ati hapane chatichabuda. Saka ndinotodai handimona kuno kune mangu edai vemutemo apa vatibatsira. Kuna bhishopi ava vezetisinemi yamutendawo vakapisa dzimba dzevanhu dzinosvika dzinopota kusvika zana. mazama chumaru apur asma purisa pasha kaita wama purisa dura katuba tuputa tuingiza zimbazwa nchumbo yaro kudaiyo
inyaya ka mangaro kama purisa kai
ya mangaro kama purisa asma purisa japana apani kati cha ituko ubabari nukwa October
manje sudambu zikoranti narundera kuti hatigone kuti tizeye nekuti kana iri kumaoko emapurisa hatizeye kuti yasvika upapi asi makakwanisa henyu kungoye uchidza mapurisa kudzokera kumapurisa kuti timbotitarisirai wenyaya iyo yavamutendi kuti yava papi tinovimba kuti vanotibatsira but tichimbotarisai wenyaya yatiri kutaura imimi muri kuti you support the idea of the government people giving them 100 days but you disagree with Mr. Ephraim on the issue of the old guard. You support the young Turks, yeah?
Yes, yes, I support the young.
Mm-hmm. Saka, nde wapi wa mwono tarisira udai waka pindo muru, mende wechidiki?
Hello?
Wa mwono tarisira udai waka pindo muru, mende wechidiki, wa munga funga kutuwa hita, jini, nenzira zakasi ya nane wa ripo iyo.
Ya, ando, nungu tarisira udai waka toro, nungu tidu, katerisa mbapu batrisa, nungu tidu, nungu tidu, nungu tidu, varipo atingamboti vanguri vanhu vakuru vega vanoziva zvavanoita ivo vadiko vari vane varipo but vachiudzwawo kana nevakuru maelders vanenge varipo vashoma vanovapinda tombotarisa ozi mukatarisa isii vechiita hatina mabasa ezvezvisoro takaenda ende mukatarisa vakatungamira kune chivanhu munhu atori akura saka hazvitoshandi zviri maonerangu
thank you so much mukoma mafu
aiwa ndinotenda ngoma.
Thank you. Gibbs, I think most of the people, if not all, are agreeing that let's give them time. But Mr. Mafuye is saying he agrees with Mukoma Ephraim, but where he differs with him is where Mukoma Ephraim supports the old guard. Mafu thinks that the government could have been a mixed bag of young politicians and the experienced ones.
I still remember when Mr. Chinamasa was actually presenting the budget for 2018. You know, he mentioned issues to do with international relations. And one of the things is ease of doing business with Zimbabwe. And to him, that's very key. And then he also mentioned the fact that exports versus imports, Zimbabwe is actually importing a lot of
more than
that's right. So for some people to actually say whatever they're saying today is because of that kind of imbalance. So let's talk to Mrs. Chipo Nyamwena Mkonza about this kind of an issue. So how does Zimbabwe balance the kind of exports imports imbalance, Mrs. Nyamwena?
At the moment, what Zimbabwe needs is to revamp production in Zimbabwe. We don't have production. Our production facilities, some have closed down, some are not working. So for us to get into a situation where we'll be exporting more than we import, we need to produce in our country. We need to get Unilever working. We need to get our production companies working up and running. And until that happens, we'll continue importing. So the first thing, the first point of call is, the point of call is to have production systems working in Zimbabwe. One, if we have that, we create our jobs. We also create something that we can be able to export into our country. The farmers must be able to grow cotton, must be able to grow tobacco. That when we have those things, then we'll be able to export. And for some time, that has not been happening. That's why we were importing even cooking oil. We're importing even we're importing most of the basic commodities from South Africa, from neighboring countries. So we need to get production facilities up and running in Zimbabwe. The farmers must be inspired to produce more. We need to have our producer pricing system up so that farmers are inspired to produce more. We need to open up all the factories that have not been working so that production has, and when that happens, we might be having a good year 2018 and going forward. I want to agree with other callers that have been saying the first 100 days, we might not see significant change. But what is important from the speech that Emerson gave is the political will. You can see politically. So maybe because of that, we can see something. But like I said, it's a wait and see attitude. Whether they're going to implement, whether they're going to be consistent with the message that they have started with.
Thank you.
Maybe we can hear from PJ what she saw in the supermarkets in Zimbabwe.
The supermarkets that I managed to get into, they were well stocked.
With the products from Zimbabwe or imports?
Mostly products from South Africa. Because like the Pick and Pays and the Spas, most of their products, they get it from their franchise, which is in South Africa. So most of the products that are in the supermarkets are from South Africa.
So ute ukhangela sibile sidolo sibile ngaphandle kwegritamens engasekhoyo ama kulabo choppies indawana ezinjalo abantu bayenelisa ukuthenga yini nxa ukhangela ukuthi kuza jinja yini khona ukuthi abanye bayenelisa kumbe bayenelisa kuhamba njani
Locus is supporter umnotho wase South Africa ngoba kuma supermarkets lapha engene khona uzafumana ukuthi ngabo ama supermarkets aphumeleleyo sibili yibo o Pick and Pay abo Spar Choppies bonke abathola ama products abo avela kwele South Africa awukuningi ayisikho kulungiswa ngase Zimbabwe okutsho ukubana thina Locus is supporter wa umi-economy wase South Africa.
Kodwa kunye ongabulala enxa uhulumende kamnanga ngokuthi nge 100 days lezi osiphatheleni abakho.
Osiphatheleni bakhona into bayaphila njalo.
Aha.
Bayathengisa la libhondi nothi lona lelo. Balithengisa le US dollar balithengisa. Kodwa ngingakayikhatshana umngqondo obuyileyo lapha ngokuthi njengoba nesikhathi sethu sesingasavumi kulomunye obuye lomngqondo ukuthi abasakhulayo abala lukhuzeni abalandima abayiphiweyo kuhulumende lo kamnangakwa ngiyavumelana labo abasakhulayo kanye labesifazane bayakhala kakhulu ukuthi abayinkludwanga la President Mnangagwa vanga vachifanirwa kunge vachipane mutaure wamataura naye angachitizva angachema nekuti vechidiki havamo muningirikini hapana ndima yavapiwawo yekuti vatambe apa pangoiswa madhara madhara iwaya kunze kwemadhara madhara iwayo zvikare pane vechi vanhukadzi ava vashoma shoma zvikuru zvekuti naivo vari kuchema kuti dai vange vachi vaitwa included muningirikini nemugumurumende umu nezvese zvikurongwa zvese zvinotoda vanhukadzi pamwe chete nevechidiki ndinovimba munobvumirana nemi neni sisichipo hello
yeah what is
bvumirana nemi especially panyaya yemadzimai madzimai haana kupiwa mukana
kana
kushaiwa confidence nemadzimai emunyika yedu here ero kuti nemadzimai asiri kumira panzvimbo but ndinonese kuti vamunangagwa havana kutatarisisa zvakanaka also panyaya yekupa vechidiki zvanga zvakakoshe zvakanaka dai vakanga vakasanganisa vechidiki nevechikuru vakabvisa masoja akadzokera kumabharaki kuitira kuti vamwewo vanokwanisa kuunza confidence vanokwanisa kuunza kuti vanhu vatarisire kuti pamwe pane zvingachinji vave mugovernment pada zvingaita kuti vekunze vane mari dzavo isu sevanhu vemunyika tive neconfidence nehurumende yedu zvino kana vamunangagwa vakunyema madzimai isiri kuti ngatiiteiwo zvigaro zvakati wandei zvinopiwa madzimai tiri kuona sekuti tiri kudzokera kumashure tikati fambe mberi totidzokere kumashure
Thank you very much, Chipo Nyamwena Mkonza. I think we've just run out of time. Yeah? There's no extra time. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening. Prosthetist Jeremiah, who works with VOA Studio 7. Economist Jackson Zembe. And Chipo Nyamwena Mkonza. She's in South Africa. And thank you so much, Chonga, as usual. Yeah. This is Kips Dube in Washington, D.C. Bye-bye.